Ndotenda ngoma jonga kanzu ye City of Harare inoshandisa mutemo watinotiwo policy of any nature yekuti inopa vanhu agari. Mutemo unopiwa kuagari ndiwo unoshanda pamakanzera, ndiwo unoshanda pamaofficial. Process yayo yakafanana, unotongo apply just like any other person even uri kanzera. Zvakare pane inozi ministry of directive yakapiwa neministry of government inogavhene kuti kanzera anowana sei rezenja, anowana sei industrial. So process iyoyo ndinodini inoshandisa kupa makanzera. Uye zvakare hapana kanzera anopiwa discount pakupiwa kwake kwachaita industrial strength or commercial. Anongobhadhara full amount just like any other beneficiary achangapiwa nekanzuro.
Ko vatiri kunzwa kuti pane vanobhadhara discount.
Anobhadhara discount senior management makanzo officials vane condition of service yakasiyana nemakanzera or ema residence. So zvokuti kanzera apuwa discount inhema yeherald, but herald hazvishamise, ndo maitiro aro, ndo maonero aro. Herald inoona zvisipo zvisina existi, that's why achinzi herald. Zvinozikana nevagari veHarare kuti kana vanyora story iyoyi inoziye kuti izvo istori inozikanwa ndizvo ine manyepo, ine motive yekuti vagari vamukire guta ravo. Asi vagari vemuHarare havana nguva yekuita izvozvo, because vanoziva kuti herald ine motive iyoyo. Ifirst time kuona herald ichibudisa headline yestori makuseni before the following day yestori, ukuti actually see kuti pane motive yekuti vanhu vazive. But zvii zvokuti izvo vanoziva kuti vagari veHarare vanoziva chokwadi, they trust kanzo yavo.
Asvika apa pari kunzi pane humbo kansela angadziore.
Kana paine uyo aita huori abira kanzuro or abira vagari, munhu iyeyo kuti mapurisa angadini ngaasungwe. Hakuna zvakare anobvumidza kutengesa stendi yaanenge apiwa under list. Vanhu vazhinji vese vari kupiwa izvezvi vari kutorera process, apiwa list iyoyo, ilist ye5 years, achibhadhara mari yake pachena kukanzuru for the next 5 years. Asi kana 5 years ikasvika usina kuvaka any structure ipapo, wavaiolata lease agreement, kanzuro inotora land yayo back. So the lease agreement yeland belong to kanzuro.
Tiri kunzwawo zvakare nyaya dzehuori pakupiwa kwemastend kana nzvimbo dzekushandira kumusika wemupedzanhamo. Mungatiudza kuti zvakamira sei?
Nyaya ine chokuita nemupedza nhamo makoronyera vari politically connected ndova vamwe vanhu vari kufamba vachibhadharisa vanhu mari ma$30, ma$50, ma$100 vachiti izvo kuti uwane table mupedza nhamo bhadhare kwatiri. But isi tiri kuti seguta hakuna mutemo iwoyo. Ivai matsotsi, mhangara yekumapurisa, endai kuzrp, endai kuzaki, vanhu iyai vadini vasungwe. Andokuwana tebho kumupedza nhamo, anoziva process, anoenda kumbare ondoona market officer kuremembrance obatsirwa. Tichabatsira mastakeholders mugari wese kunyanyanya vemumbare. Makore apera aya matebho emupedza nhamo aibvepa nhau kugoromonzi, kuruva, kuepueti nebhindura nanashamba. But tiri kuti nguva inei kwatiri kuenda City of Harare takati izvo mabeneficiary mazhinji ngaabve mumbare achitwa pachena pajekerere zvisinei nematongerwo enyika.